Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 31 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvakabuda musarudzo dzanezuro zvave kutanga kuziviswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Vaongorori vesarudzo veEuropean Union vanoti vakaona sekunge sarudzo dzemuZimbabwe dzange dzisina kurongeka. Mumwe mudzimai ofenda ari muraini rokuvhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Kuverengwa kwemavhoti panzvimbo dzokuvhotera pakatanga nezuro manheru uye kuri kuenderera mberi kusvika mavhoti ose averengwa. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rine muzinda mukuru muHarare weInternational Conference Center kana kuti HICC uko kune mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri. Wakadini Jonga?
Ndakasimba Tanonoka, kwakadii kuWashington?
Aiwa, tiri nani, ndibiburi mukati menyaya dzakawanda idzi. Mukatiudza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Pari zvino muHarare munzvimbo dzandasvika hapana chati chambobuda chinooneka. Ndamuka ndasvika paHarare International Conference Center paHICC panove paZec Command Center, ndasvikapo na4 mangwanani. Panga pasina chinhu kusvika ndazobvapo na 5:30. Vanga vasati vatanga ndichibvunza vashandi kuti vanotarisira kunge vachivhura rii nguvai kana kuti riini. Vese vanga vasina kana ruzivo rwari kutaura, vanga varipo vati vanga vachingoti havazivi kuti vanovhura nguvai. Ndikabvapo ndikaenda pane imwe polling station yepagehoza hai muno muHarare. Ndasvikapo vachitaurawo kuti havasati vapedza zvavanga vachiita zvokuverenga mavhoti. Vachiti kana vapedza vanozoenda paQueen Elizabeth High School kuti maresults ya angonoongororwa kana kuverifaiwa. Vasati vaposta, vachiti vanotozoposta kwapera awa imwe chete. Vakanditi ndiende kuchikoro chinonzi Roosevelt kunove ndiko paHarare Central Constituency Command Center, Command Center yeHarare. Ndo pandiriye zvino vari kutiwa havasati vaane maresults asati auya kubva kuma polling station. Saka pange pari kunonokwa zvekuti kuti maresults anga achisvika munzvimbo idzodzi dzanonoka.
Ko kuHICC vashandi veZec vanga vasiko here kana kuti vanotoita zvokuzouya paye?
Ndofunga vanotozouya nokuti nzvimbo dzacho dzese dzeZec dzanga dzakakiyiwa. Vanga vangoripo ndevechipurisa nevamwe vanga vaine mabheji akanzi ZEC, ndofungawo ndevesecurity. Ndo vana achibvunza asi vanga vasina ruzivo zvekuti vanga vachotarisira kuti dzimwe nguva kana pachizovhurwa dzinenge dzitori kuma7 kuseni.
Nokuti tinoona pamasocial media, paFacebook, paTwitter, mifananidzo yezvapostiwa panze penzvimbo dzokuvhotera kune nzvimbo dzakawanda dzakati siyane siyane. Ikokoko kwambova nerinyori kupi here? Kwambova nemahunahuna ekuti chii chinombogona kuva chakaitika pane dzimwe nzvimbo?
Mune nzvimbo dzandafamba ndo zvandotsanangura kuti vanga vachiti havasati vaposta, asi ndambotaura nemumwe mutori wedu wenhau ari kumufa kwose anga achitaura kuti vaposta pane imwe nzvimbo yaasvika. Kuto mune dzimwe nzvimbo ndofunga kuHarare West ndambonzwa kuti vanenge vanga vaposta. Asi zvinhu zvacho zvinenge zviri kuti nonokei nokuti vanofanira kunge vachiposta mafomu anonzi ma V11 avanenge vachizoisa anenge achiratidza kuti uyu ndiana aita chii chaawana. Saka iwaya mafomu ndo avanga vasati vaita. Ndofunga kuverenga ndo kuri kuti nonokei sezvandatsanangura kuti pandasvika pagehoza hai vanga vachiti vaakuda kupedza kuverenga wozoenda nawo paQueen Elizabeth hai kuti anoverifaiwa wozodzoka voposta. Ipanguva iyoyo vachibva vazotumira futi maresults iwayo kuRoosevelt hai kunoendiko kune command center yavo yemuHarare.
Tichaedza kudzoka kwa uri jonga munguwe atinenge tiri pano kuti tinzwe kana pane zvimwe zvinenge zvabuda zvinenge zvakuitika mugotitauriravo.
Aiwa ndizvozvo. Iye zvino izvi ndiri paHarare Central Constituency Harmonized Election 2018 Command Center inove iyo paRoosevelt Girls High muHarare. Ndo padanda chikano ndo panofanira kunge pachisvika maresults kana zviri kubuda kubva mumapolling station akasiyana siyana ari muHarare zvinofanira kunge zvichisvika pano. Asi vari kuti havasati vatanga kuzvikambira.
Tinotenda Jonga. Uyo anga ari mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri ange ari parunhare muHarare. Mutemo wesarudzo unoti ZEC inosungirwa kutaurira vanhu zvinenge zvabuda musarudzo mazuva mashanu kubva paitwa sarudzo asati apera. Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau nezuro nezuro Maneru, sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba, vakati kuverengwa kwemavhoti kwakatanga zvakanaka uye vari kutarisira kuti kuenderere mberi murunyararo. Amai Chigumba vakazivisawo kuti kune mudzimai mumwe chete akafenda akafa pamutsetse wokuvhota kuMatebeleland. Vakayambira zvekuti hakuna munhu ane mvumo yokutaura zvichabuda musarudzo kunze kweZEC.
All stakeholders are reminded to desist from announcing results, as this is the prerogative of the commission only. Tinoda kutenda muZimbabwe, matiratidza kuti Zimbabwe inyika yemadzitateguru yakazvarwa nemoto wechimurenga. Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Mukuziya nezvekuverengwa kwemavhoti nezvinotarisirwa, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvamatongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo.
Pano nepano pane vanenge vachingonyuitawo kuti vari kupedza nguva yakati kuti vakamirira mutsara, nokuti process yacho inenge yatisiyanei neya 2013 checking system yacho. Asi semaonero angu inini, mapindiro andaita mutsara kuseni nenguva yandazobuda zvanga zvichingoita zvakangomira zvakanakawo. Ndangotenderawo munharaunda yedu vanhu vachingotaurawo vachiti gwendo guno ndofunga tiri kunyatsovhota mavhotero atiri kuda, and kana tichibiridzirwa zvichatonetsa nokuti vanhu vazhinji vari kungotaura vachiti hatavhota patinoda. Ndisingaziviwo kuti kumaruva kwakamira sei, asi mumadhorobha vanhu havati kunya kugunun'una nokuti mitsara yange achifamba zvakanaka.
Ndikatarisawo kuti zvazvadai zvanga zvichinzi 7 kana dzachaya nhasi Manheru kuvhota kwapera, vanhu vochitarisira kuti zvii zvakuitika kubva ipapo kuenda kumberi.
Ichokwadi, nzvimbo dzandati dzandasvika dzakati wandei, pazosvika 7 vanhu vanga vatoita vashoma, zvichireva kuti pachingovharwa nyaya dzokuti vange vachireconcila mapepa atashandisa kuvhota nemanumbers nemaserial numbers ari mumastab dzinenge dzatotanga, nokuti sevanhu maagents acho vanomirira mapoka, sevanhu vatanga kutarisa manumbers acho vanhu vasati vatanga kuvhota, panofanga kuti vange vaakupruva kuti manumber emapepa abvarurwa neasara mumastabs anopindirana, uye manumbers anga achinzi ari mumpolling station acho ari kupindurana. Vabva ipapo apa ndo pavanozotanga manje kuti vange vachiverenga kuti irindirani. Sokona kwangu handioni kuti maresults emaward mapolling station chavo chavo achakwanisa kuti abude 12 kana kuti 1 AM dzisati dzachaya.
Ipo pamutemo zvinenge zvichifanirwa kunzi zvitore nguva yakareba zvakadini zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa nyika.
Mutemo nengu wakanyorwa, asi zviro zvinoita nokuti magonero ebasa akamira sei. Asi chaizvo maresults emaward anofanira kuti ange achikurumidza kubuda, nekuti ndiwo anenge atokombairiwa vanhu vapedza kuverenga. Tinongoti nonokei bedzi maresults amapresidential vote, asi emawards emakansela nemamembers of parliament hazvinyanyi kunetsa. nekuti zvinhu zviri kutokombelewa muconstituency na constituency register. Saka isusu sevanhu vazhinji vari kutotiwo havatombodi kuti Friday mugovera chaiva kana kuti muchishanu chisvike tisati taziva kuti president wenyika ndiani. Saka ndokuva bumiro remutemo rinozvibvumidzawo nokuti kusati kwadarika mazuva mashanu tsarudzo ngainge yapedza kuzvinhu dzakudzikama kuti president ndiani, MP ndiani, kansera ndiani.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Yechinoichi ziviso chakakosha. Kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30, iro rinova zuva resarudzo, Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo. Pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu, tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Kunyange hazvo kuverengwa kwemavhoti kwatanga uye vanhu vakavhota murunyararo, mukuru wevaongorori vesarudzo veEuropean Union vaElmer Brok vanoti vakaona sekunge sarudzo dzemuZimbabwe dzange dzisina kurongeka. Vanoti mune dzimwe nzvimbo vanhu vainge vachitora nguva shoma kuti vavhote, asi kune dzimwe nzvimbo zve vachinonoka zvakanyanya. Semuenzaniso, vamwe vanonzi vainge vachitora awa imwe chete kuvhota, asi vamwe vachitora maawa matanhatu. VaBrok vanoti pane vanhu zana vanofungirwa kuti ndeve bato riri kutonga reZANU-PF vakatakurwa nebhazi kunovhota kunzvimbo yavasingagare, vachiti uyu munongedzo wezvinogona kukanganisika pasarudzo. Asi zeki inoti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Munyori mubazi rezvomutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vakaudza mutori wenhau weStudio 7 Blessing Zulu kuti vakavhota zvakanaka kumasvingo kunyange vakazoenda kuHarare kwainge kuita matambudziko.
Hongu, ini ndanovhotera pachikoro chinonzi Mangwana School chiri kwaChivi, ndichivhotera kandidheti yandinoda kuti itonge nyika yeZimbabwe. Ndakararira kumusha ndekubva ndamuka ndichienda pachikoro chapamusha kunovhota.
Asi kune vanhu vakawanda here vabuda kuenda kunovhota?
Vanhu vanga vachivhota zvakanaka, vabuda vese vatachitarisira. Hatina kuona matambudziko, vanhu vanga vachiuya nekuda kwekuti sistimu yedu yekuvhota yenguva ino yakanaka. Mavillage ari around the school ndo vanongovhota, vanenge vachitozivana, vachitonyarana, vototanga zvavaona kuti chembere dzavo dzavhota, vana vechidiki vozotevera, vakarongana murunyararo. Vhoti yenguva ino yanga ichidadi.
Asi sezvo muri munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF, pane zvimwe zvamanzwawo here zvemhinga mupinyi kune dzimwe nzvimbo?
Ya, zvimhinga mupinyi zvanga zvichiwanikwa pane pandiri kutomanya izvezvi kuadresa nyaya yavanhu vakaita malate registrations vari kushaya mazita avo muvoters roll. Saka tinoda kutoonana nevekuzeki tione kuti vanoigadzirisa sei nyaya yakadaro.
Munyori mubazi rezvomutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vari kukukwidza vakamirira bato reProgressive Democrats of Zimbabwe kumuzvezve, muzvare Barbara Nyagomo, vanoti vakambosanganawo nematambudziko nezuro.
Mapolling agents edu amuka kuseni na6 vanga vatosvika, but vakanzi hakuna mazita enyu, they are not credited. So tanga tichitonetsana nezeki kusvika kuma half six because my presiding officers pama sessions as across mjezi wangu achingoti atina ma list atina ma list. So I had to phone a constituency election officer anowaye mkuru wa mjezi constituents my magaya kuti kochi chiri kuitika. So she was saying kuti ah e problem diki diki yo tinoigadzirisa. So ndavati aiwo you cannot say kuti it's a small problem. At least kuda unwarranted stress because we went through the process to my election agent akaenda kuma workshops for 3 days and then they filled my forms, my details avo, my names, my IDs. And they were told kuti va accredit kwa list yapo. Then today, this morning, wondo wakuti ahipo. So I had to go as well to command center kwacho. And apparently somebody was just sitting on the list. So it's across mjezi yese, zaitika ward 1, zaitika ward 14, zaitika ward 15, 16, you know, across the 9 wards that we have in mjezi.
Saka izvangu itika kubatore yu chete here kana kuti?
Zvaitika mapato ese anga ingori hiccup in the morning. But vazvigadzirisa zvekuti at least by 7:30 zvanzvagadzirika. But inini ndazoenda command center ndine issue yekuti okay, vanhu vanoshanda mapresiding officers nevezek they must train them kuti vazive to solve common problems kuita troubleshooting. If somebody comes in akati I'm a polling agent here PDZ, they have a duty to verify, to check in a command center yao rather than what they were doing kuti they send them away.
Asi vanhu vauya here kuzovhota vakawanda?
Vanhu, there's been a very good turnout.
Vatanga kupinda muraini nguva yekuti vavhote?
Vanhu, by something to six vanhu vanga vatomira pamacues. Ma polling stations edu akawanda, you know, mjezi is rural. Tine 64 polling stations. As compared to the one nearby, near town, Kadoma Central Town, in 52. Yeah, pane basi.
Vari kukupidza vakamirira bato reProgressive Democrats of Zimbabwe kumuzveje muzvare Barbara Nyagomo vange vari parunare kumuzveje na Blessing Zulu West Studio 7. Vachipawo maonero avo munyori mukuru weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti vainge vavhotawo mangwanani uye vanofunga kuti bato ravo richakunda.
Ta vota kuinyanga North ndokwandaka register kuti vote. Ta votera wachamisa. Ta vota kuti dzosere masimba evanhu kuvanhu. Ta vota zvekuti vanhu vese vataona vanga vachivhota vachitaura kuti nyika yakunodzoka kwari wayo.
Asi kuvhota kwanga kuri nyore here mamukira nguva?
Inda shika na 7 o'clock, asinda vota na 9 o'clock. Hatikuwa kuri nyore zvako.
Vanhu vabuda wakawanda here kunyanga noto?
Paone ya nda ita wanu wakubuda wakawanda zaka nyanyi. Vanga wale wa jiji wa uya, zimwe chembe, zashite kuru wana mnyaradi mwondora. Anuwa kanzera, wama toro, wakashita kuru wa mwase. Mai sanyatwe wanowa wezanupie kwa itakura wa shiwa angu. Asi, chilipo kichikuti, tanyata kuona wana wachimuda ni uwanu.
Pane, shumwe zichemo ilesha muru kunzikuwa au kubaku ni zime njimbo?
Sida zichemo ya tunzikuwa zikuti, balot paper raka siyana, ne renufaranga riripo. Atanyata kuona kuti nizo leo.
Munyori mukuru weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vange vari parunare kunyanga. Vamwe vari kukupidza vakazvimirira kumagunje Dr. Godfrey Gandawa vaudzawo Blessing Zulu kuti vafara nemavhotero anga achitowa nevanhu.
Vanhu vanoratidza vari kubuda chaizvo mumapolling stations. Ose ndine vanhu vari kutenderera vachitarisa nemagindidi varimo zvikuratidza zviri kufamba zvakanaka. Vanhu vedu vari kubuda vari kuvhota chaizvo.
Ivo vari kukumirirai havana matambudziko avari kusangana nawo here? Nekuti hanzwa kuti kune dzimwe nzvimbo vamwe vanga vachinzi mazitavo haapo.
Apo neapo pari kuwanikwawo vari kunzi mazitavo haapo, asi vazhinji vacho zviri kuratidza kuti aiwa zviri kufamba zvakanaka mune nzvimbo dzatatenderera dzacho dzatenderekwa nevanhu vangu vari kufamba imomo.
Vanhu vabuda vakawanda here?
Vanoratidza kuti vabuda vakawanda chaizvo. Tinanga tine manambers anga takatora tichidziva kuti every polling station inofanira kunge ine vanhu vangani. Saka so far tiri kuona zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuona tichikwana kuti zvinhu pane vanhu vakati pasara vakati. Saka zvinoratidza kuti vanhu vari kubuda zvokuratidza kuti election iyoyo vanhu vari kuifarira.
mune chivimbo here chekuti munokunda musarudzei?
Takatokunda kare, inongori formality chete. Ndosaka muchitoona kuti vanotivenda vanoda kutozama kutotitsikirira chazvo kuti tisawanikwe pa ground nokuti kuwina takatowina kudhara zviri pachena munhu wese unotozviona kuti zviri pachena sadrive watractors.
Vamwe vari kukukwidza vakazvimirira kumagunje Dr. Gudith Gandawa vange vari parunhare kumagunje. Musakanganwa kuti nhau idzi mugona kudzionawo paFacebook page pedu. Iko zvino tirikuona kuti pane vanoda kusvika mazana maviri evanhu. Titumireiwo zvamunofunga tigotauravo kuti vamwe vanzwe pane pfungwa dzenyu. Kana kutipa phone number yenyu tigokufonderaiwo tigonzwa kuti pfungwa dzenyu dziri papi. Vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vanogara nokushanda muSouth Africa vanoti vanonzwa kurwadzikana zvikuru nekutadza kuenda kumusha kunovhota nepamusaka pezvikonzero zvakasiyana siyana. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Umwe akanga anyoresa kuitira kuti azovhota amai Penelope Kacheche vanoti vakatadza kuenda kunovhota kumusha nezuro nepamusana pekuti vakange vasina mari.
Tachine shungu chaizvo zvekuda kunovhota, asi baba vakandirambidza vakati hatina mari yekuti ndiende kumusha nekuti iro vanosapota rimwe bato ndosopotawo rimwe, saka vakaona kuti maybe ndikaenda vakandiendesa kumusha ndinganovhotera rimwe bato risiri ravo ivo ravanosapota. Saka ngondiri pano, asi shungu dzekuti ndikuti uri unovhota dzanga dziripo.
Muzvare Melody Chivunze vanobva kuChipinge asi vachishanda nekugara muSouth Africa vanoti vakatya kuenda kunovhota sezvo vaifunga kuti sarudzo idzi dzichaita mhirizhonga.
Miro yangu yange iri kuti ndiendewo kundovhota kuZimbabwe, asi ndakakundikana nenhau yebasa ndakatoregister. Chimwe chananichi chikafu ndechekuti ndikaenda kundovhota kuZimbabwe kunogona kuita mheremhere pasarudzo mbiri dzadzichiitika idzidzi, ndogonozokundikana futi kudzoka. Saka ndisina kukwanisa kuenda kundovhota.
Va Samson Matimba avo vanobva kuChiweshe vanotiwo vakange vakatarisira kuti bato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa richavabatsira nemari yekufambisa sekuvimbisa kwarakange ramboita. VaMatimba vanoti mari yavanowana ishoma zvikuru.
Handina kukwanisa kunovhota kumusha nenyaya yekuti ndinoshanda kusecurity company. Ndekusecurity company kwacho ndinoora musi wa7. Saka mabhazi akanga apromiswa rachiyazotitora kuno kuhana kuya. Ndakanga ndatokumbira off kubasa kuti ndirikuenda kumusha kunovhota, but hazvina kukwanisika kuitika izvozvo. Saka ndinokumbirawo vari kuvhota ikoko vazivepo kuvhotera, sekutaura kwakaita Bobo wedu akatitungamirira for 38 years vazivepo kuvhotera vachinje maitiro, toda kuvhotera naChamisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuMDCT kuti sei isina kuzadzikisa yakange yavimbisa nhengo dzayo. Mumwe mugari wekuSouth Africa vaRomeo Manunure vanoti vakange vanyoresa kundovhota sezvo vaida zvikuru kusarudza mutungamiriri wavanoda, asi vanoti vakakundikana nekuda kwekuti havana kunge vapiwa mukana wekundovhota kubva kubasa kwavo.
Nechimwe chiri chakatika kuno kuSouth Africa, sevamwe vagari muZimbabwe takaita problem kuti takaregister kuvhota, but hatina zokwanisa kuti tiwine kuti mabasa tinoshanda hatina piwawo madays and 50 days ikwase kuuya ikoko, uyezve nyaya dzemari dzekuti tikwanise kubhadhara transport yekuenda nekudzoka ikokoko takaona kuti mari dzacho dziri shoma. Saka ndozvakada tikundikane kutaura nevamwe kuZimbabwe.
Vamwe vanoti vakakundikana kunovhota nepamusana pekuti havana magwaro ekufambisa. VaShepherd Maduna vanoti havana kuda kupedza nguva yavo mukunyoresa kuvhota nekuda kwekuti hapana zvazvinosandura sezvo hurumende iripo yakagara yakakunda kare.
Ini handina kana kutomboregister kwacho nekuti ndakaziva kuti zvakaorganizwa kudhara, rigini yakaorganizwa kudhara. Handingaweste mari yangu kubva kuno kuSouth Africa ndichienda kuZimbabwe 800 rand. Ndiziva kuti mavoting akatorigwa kudhara. Munhu wandaida kuvhoterwa wacho ndiye ari kutorigwa. Saka ndezvemanga manga.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza vanoti vanhu vakawanda havana chivimbo nehurumende ZANU-PF chekuti ingaremeregedza zvido zvevanhu.
Maonero angu ndeyekuti vanhu vazhinji vanogara muSouth Africa vari zvizvarwa zveZimbabwe havana kuenda kuZimbabwe kunovhota nekuda kwezvikonzero zvakawanda wanda. Chikonzero chokutanga chandinoona ndechekuti vazhinji vano vari muSouth Africa vari maZimbabweans havana mabasa akanyatsotsarukana saka kumbosiya basa muna achienda kuZimbabwe zvinoreva kuti anogona kurasikirwa nemuhoro waanga achifana kuwana uye iko kuenda kwacho kuZimbabwe inoita kuti arasikirwe nemari chechipiri chandinoona ndechekuti vana veZimbabwe havana kugutsikana kuti zvechokwadi chokwadi sarudzo dziri kuzoitika idzi dzine isarudzo dzichange dziri pajekerere vanongofunga kuti sezvanga zvichingoitika kare nakare vakabiridzirwa saka vanhu havasati vanyatsogutsikana kuti zveshuwa shuwa free and fair elections anogona kuitika kuZimbabwe saka varikangomira vachingoona kuti zveshuwa shuwa here zvinoitika pada maelections achazouya vanhu vaona kuti zveshuwa pane zvekuitika ndo patingatozoona shanduko vanhu vakawanda vachiuyawo kuzovhota chekupedzisira chandingade kutaura ndechekuti vamwe vanhu havasi kunyatsofara nevanhu vari kukwikwidza vamwe ndovanopavaripo apa hapana vanonyatsovagutsa saka zvaitawo kuti vamwe vasaone chikonzero chakanyanya chekuti vaende vanovhota kuZimbabwe vamwewo havana kupuwa mukana nekumabasa kwavanoshanda ikonomi yeSouth Africa ichiri kushanda chaizvo saka kuti munhu awane nguva yekumbosiya basa achienda kunoita zvakaita sekuvhota hongu nguva yacho inenge iripo asi zvinogona kuita kuti basa risarire kumasure saka vamwe vangosarudza kuti ai regai tinongozoona zvinenge zvabuda musarudzo
zvichabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika zvinofanirwa kuziviswa mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo ndakamirira Studio 7 muJohannesburg South Africa ndini Mo Blessing Mujoma.
Kuona vanhu vazhinji vakatitarisa paFacebook page pedu nepawebsite vachinyorawo zvavanofunga vachinyorawo mameseji akawanda chose sindikangokuverengerai mashomanana atiri kutambira iko zvino. Dennis Madzimure unongoti ha handisi kuziva kuti takashamadza Dennis chiapa kuda inyaya dzesarudzo idzodzidzi kuti marizalts acho asiri kukurumidza kuuya. Kare Jumpala anoti kunyepa kwako zvino handisi kuziva kuti vamupala vari kurevana apa kuti ari kunyepa kuda vachatitaurira pava pamberi apa. Carlos Chimbi anoti ane marizalto uzumba ndiani uzumba how far. Ronald Vo Nyamkapa unoti uzumba inotyisa asi Maxwell Meke kare anoti zano yakarohwa neover 2000 kuuzumba maramba pfungwe. Ndoda kukuyambira kuti maresults atinenge tichipanana panapa pasocial media munofanira kumbangwarira nekuti tinenge takamirira maresults anobva kuZEC ndovoga vane manumbers anobvumirwa atofanira kushandisa. Garnet Gumba anoda kuziva kuti kumbere kwakakamira sei. Ndinofunga kuti mumaawa mashomanene ari kuuya titinge tava kuziva zvinhu zvakawanda. Saka pari zvinezvi munofanira kuita mumwe murefu zvishomanana nekuti vari kuverenga zvinokurumidza kuuya kwamhuri. Ndinoziva kuti vanhu vazhinji vakamirira isuwo panoapa tichaedzawo ndopatinogonanapo kuti zvatinenge tawana tikameka shuwa kuti ndichokwadi tinokutambidzai tinokuzivisaiwo kuti chii chatinenge tanzwa. Murambe henyu muchinyora muchitumira nyangwe manhamba enyu kuti katawana nguva tikokufonerai tigonzwawo kuti pfungwa dzenyu dziri papi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvakabuda musarudzo dzane zuro zvave kutanga kuziviswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Vaongorori vesarudzo veEuropean Union vanoti vakaona sekunge sarudzo dzemuZimbabwe dzange dzisina kurongeka. Mumwe mudzimai ofenda nekubva ashaya ari muraini rokuvhotera kumaDebeleland. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi yevai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.